Away for the latest on COVID-19.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Gumiguru October 2021. Makacherera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe rinoti mari yemutero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe, vachitizve vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinokurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuhori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nekuferefetwa kwadzo kubva pekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kuSouth Africa, reCross Border Traders Association of Zimbabwe, vaDennis Juru, vanoti nyaya yemari yemutero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe uye vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa zvave kupa kuti vanhu vapedze mazuva anodarika vhiki rimwe chete vari pabhodha. Pane kukandirana nyoka mhenyu panyaya iyi, sezvo munyori mukuru webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti South Africa ndiyo iri kudya manonoko, asi veSouth Africa vachiti iZimbabwe. Kambani yakavaka imwe nzvimbo yekuyambukira pabhodha apa yatanga kubatira vatyairi mari dzemitero, izvo ichaita kwemakore gumi nemanomwe anotevera semuripo isati yapa Zimbabwe nzvimbo iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaJuru.
Hongu ichokwadi, zvina zvinoambira mushe pamuganhu weRedbridge unove panosangana South Africa neZimbabwe, uroi ndiwo wega muganhu unofambwa nemotokari unosanganisa South Africa neZimbabwe.
Chii chiri kukonzera kuti zvinhu zvinetse?
Chiri kuitika ndechekuti magonyeti anotakura zvinhu ndiwo akamanikidzana zvisingaite zvekuti mutsara wacho uri kufamba zvekutosvika kumakiromita andosvika gumi nemashanu chaiwo pasina muganhu. Dambudziko riri kuzoita nzira kuti kune vamwe vanezenge vafunga zvekuti regai tiende kumberi mberi uko, ivavo ndovarizokonzesa matambudziko sekuti kwavanenge vachienda nako ikoko vanenge vava kunosangana nemotokari dzinenge dzichibva uko, zvobva zvakonzera kuti vange vachitarisana nemota dziri kubva uko. Apa pasina pekuti vanokwanisa kuti vatyore vagone kudzokera kwavabva kana kuti vadzokere panzvimbo yavambe vari. Saka ndo zviri kuitika pamuganhu uyu, asi chiri kukonzera izvozvo inyaya yekuti kumuganhu kurutivi rweZimbabwe kwaita dambudziko rekuti kuri kuvakwa.
Mungatsanangura ipapo here?
Zvakuri kuvakwa vapedza havo, asi kune zvinhu zvitsva zvako zvinosanganisira muripo pagonyeti rimwe chete kungaitewo mazana mairi negumi remadhora ekuAmerica uri kudiwa pagonyeti rimwe chete rinenge richipinda munyika yeZimbabwe. Kuchitiwo ayo magonyeti anotakura zvakapfurikidza muwero avanotopa chirungu maabnormal loads, iwayo ari kunzi ange achibhadharawo mari ingaiteiwo mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu emadhora ekuAmerica, zvinenge zvakatyamadza kuti ko mweya wechina mweya waregioni wabhepido munyika inongove muAfrica kunyanya iri musadhizi munomu. Saka vanhu vese vakatyamara nazvo, vanga vasina kuzvitambira kuti ndo zviripo, vanga vasina kugadzirira kuti zvitoita saizvozvo zvinhu. Saka nokudaro vana kunge vapa vatyairi vavo mari idzodzo. Rimwe dambudziko guru riri konzere kuti nyika yeZimbabwe iri kushanda nenzira yakasiyana nenyika yeSouth Africa, sekuti nyika yeSouth Africa upfumi hwayo hwakagara zvakanaka zvekuti munhu unokwanisa kunge uchingosvika uchiveza negwati rako rekubhengi uchiripa. Asi kunyika yeZimbabwe tinoona kuti ivo vari kutoda mari yekunze kwenyika yavanoona nemaziso, vari kutoda makwati avanoona nemaziso. Havasi kuda kuti munhu anga achiripa nemakwati ekuti zvazonzi zvinozonge zvichigovanwa nemuchadenga vatingati mabank transfer vachirungu, kana kuti munhu anga achishandisa iwo makadhi ekubhengiwayo.
Asi tinenge tambonzwa Zimbabwe 1 ichiti vaNick Mangwana vachinyora padandemutande retwitter kuti kuSouth Africa ndo kune dambudziko hazvinei neZimbabwe.
Hongu, vanotaura izvozvo vachiudza vanhu vasingazive mashandiro anoita pamugani wedzinyika. Pamugani wedzinyika ukaona kunenge kuine mutsara kusiro kune dambudziko, kune dambudziko ndokunenge kuchiendwa. Zvakangofanana kuti tichipinda mumwena, mutsarawo unge uri mumwena, unenge uri kunze kwemwena tichida kupinda mumwena. Saka uchiti uchida kupinda munyika yeZimbabwe ukaita matambudziko ekupinda munyika yeZimbabwe, mutsara wenyu unowanikwa uri munyika yeSouth Africa. Kana kuSouth Africa kuchipindika zvakanaka vanhu vachibva kuZimbabwe, mutsara houwane kuZimbabwe, unowana pasina mutsara. Asi pakaita matambudziko kuSouth Africa, mutsara unounowo uchitambanuka uchipinda munyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vari kupedza nguva yakareba sei vari pabhodha apa?
Hazvina nguva yekuti yakareba zvakadii, sekuti zvimwe zvinhu zvinongori kana zvangotanga kuitika. Sanike zvandataura izvozvo kuti pakangopindawo mutyairi anenge angopindwa nemeya waregioni wokuti regai ndidarike mutsara, zvakutoreva kuti zvinhu zvese zvinenge zvavharana, zvinhu zvese zvinobva zvangomira. Naizvozvo hakuna nguva yatinganyatsa kuti inguva yakati, asi tiri kuona kuti kune vamwe vatyairi vari mumutsara vane mazuva akatowanda chaizvo angatoita kana manomwe vari ipapo. Saka tongoti kubva kumazuva mashanu kusvika mazuva manomwe ndo zvatingatarisirezvo, asi hapana nguva yatingati aiwa nguva yakati chai chaiyo.
Mutungamiri wesangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru. Sangano rinorwisa nyaya dzeuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa riri kukurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nokuferefetwa kwadzo kubva pekutanga, richiti mhosva dzeuori dziri kuraswa nematare edzimhosva pamusoro pekushayikwa kweumbowo hwakakwana dzawandisa. Mukuru anoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti mapurisa anoferefeta nyaya idzi kubva pekutanga vanofanirwa kutevedzera nzira dzose dzinodiwa kuitira kuti vachuchusi vasazowana dambudziko rekushaya umbowo hwakakwana. VaChaumba vati zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zviri kurasikirwa pose panotadza kubatwa vanoita zveuori, vachiti mwedzi unooga vanhu vakarasikirwa nemamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica mushure mokutadza kuferefetwa zvakakwana mhosva dzakaita seidzo dzaipomirwa vaIgnatius Chombo, vaObedaya Moyo pamwe nevashandi vaviri veNetpam.
Kuraswa kwaitwa nyaya iyi uyezve kuwanikwa vashandi vairi vaishandira sangano reNetpam vasina mhosva zvinotevedzera kuraswa kwakaitwa nyaya iyi uyezve kwaimbwa mukuru gurukota rezveutano, zvoreva kuti hurumende kana kuti nyika ndiyo yakarasikirwa nemari nekuda kweuori ihwohwo. Chatinoona kana kudzidza panyaya yakadai ndechekuti nyaya dzeuori hadzinyatsosimbiswa kana kuti kubata kwadzo kunobatwa zvinhuwo nyekenyeke kuitira kuti vanhu vasazowanikwe vaine mhosva pekupedzisira. Saka tinokurudzira chaizvo kuti hurumende ngainyaro ngaive nechidokwa dokwa chekupedza nyaya yeuori nokuti chikopedzisira vanhu veZimbabwe ndo vanenge vachitambudzika kana kurasikirwa neupenyu kuda kwouori.
Munotya here kuti ndipo patoperera nyaya iyi?
Kana pasina mataro matano anotorwa nevanhu veZimbabwe kuti kodzero dzavo dzimiririrwe, uku ndiko kupera kunenge kwatiita nyaya. Handiyo nyaya yoga inopera yapera nemaperero akafanana neiwaya, nokuti hurumende ine tsika yekungobata isati yanyatsoongorora kuti chii chakanyatsoparwa ndiana ane mhosva. Asi apa tinofunga kuti vana veZimbabwe kuburikidza nemasangano akazvimirira ega vacharamba vachiedza kuona kuti nyaya iyi itangwe kuferefero pekutanga, nokuti nenguva yatiri ino yeCovid-19 mari yakarasikirwa nenyika yakawanda, hazvingamboregi kuti vanhu vakadai vamubvanguruva nemari iyoyo.
Imi sesangano rinorwisa zveuori, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi?
Isu sesangano rinorwisa nyaya dzeuori, chatinoita isusu kuedza kukurudzira hurumende nemapata anomirira vagari kuti vazive kodzero dzavo pamusoro pezvingaitwe kuti uori hupere. Uyezve tinokurudzirawo zvakare hurumende kuti zvatinogara ichingoipa kuti ngaiite a strong political will to fight corruption. Nyaya yekungoti achibata pameso iyi inouraya nyika.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vaAlois Chaumba, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vagari vekwaMutare vane maonero akasiyana-siyana panyaya yedenda reCovid-19, kubayiwa nhomba pamwe nekuti nyika yofamba mberi sei panguva ino. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wemaMutare vaLovejoy Munesu vanoti denda iri harisati rapera, saka vanhu vanosungirwa kuramba vakangwarira kusvika nguva yakwana apo zvinozoonekwa nekuderera kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Ekuti tiri lockdown yapera tingakasikita pathat judgment because of temperatures. Because chirwere ichoshanda nematemperatures, saka chinogona kungoraisa futi according nematemperatures etinenge tinawo panguva yacho. Saka zvinenge zvichizoonekwa nekufamba kwenguva kuti zviri kuita here kuti iende kulockdown kana kuti tomboramba tine level timbofamba tiri palevel yatiri maererano nesituation yetinenge tinayo for this moment.
Mumwe mugari wemuhobha usiva nomini ngangu vanoti vakabayiwa Jackson renhomba yeCovid-19 uye vanoti vakarasikirwa nehama uye neshamwari dzakawanda kubva kudenda iri. Vanoti nguva zhinji vakashaya vainge vabva kunzvimbo dzinenge dzakaunganwa dzakaita semandrufu, michato nezvimwe, uko mikana yekutapuriranwa kwechirwere ichi inenge iri pamusoro zvakanyanya.
Vaccinatwa takavaccinatwa hama zveshuwa dzakashayika dziriko dzakati wandei. Chikonzero changa chiri chekuti ukatoenda kuhospital kwacho wanotosvika kuti ai COVID wakutovharirwa muchi wakuenda pa quarantine whatever they call it wotovharirwa. Hama dzakashayika dzakati wandei nenyaya yeCovid.
Vanyoso Musabayana vanoti vanofungidzira kuti vakambobatwa nechirwere cheCovid-19 asi vakazvirapa vari kumba kwavo vachishandisa dzimwe nzira.
Padenda ririko iri reCovid tiri kuzvidzivirira nekuita mask up, social distance nekushandisawo mamwe maremedi echibhoyi atinoshandisawo kunatira, tichishandisa mazumbani. Takaona zviri zvinhu zvinotibatsira chaizvo panyaya yeCovid iyoyi. Nekuti seini hangu ndakatomboini handina kunotestwa hangu, but pane marwarira andakaita masymptoms andakaona kuti masymptoms aya inenge COVID. Saka ndaingoshandisa zumbani iroro kunatira mvura kustima nemvura iya inopisa iyaya, ndakaona zviri zvinhu zvakandibatsira chaizvo.
amai Virginia Mzungi au anogara kwa Chigodora kumabazuwa kweguta remtare vanoti kuvepo kwe lockdown hakunyanyo kubatsira chinu asi kuchengetedzwa kwemitemo ineche kuita nedenda recovid 19 ndiko kukanyanya kukosha amai ava vanoti kuramba vanhu vari panguva ye lockdown kuna vatadzisa kuita choviri
lockdown isusationi ichibatsira ba chinobatsira kuteedzere mitemo yakadai nekuvaccinatewa nekuteedzera mitemo yekushandisa mamaski izvozvi nekuteedzawo mitemo yekungozvichengetedzawo zvichengeta nekuchengeta vamwe nekuti autsanana ndozvatinoona zvinobatsira nekuti izvozvi zvika kuti titi lockdown irambe irifo zvinogona kumisa mabasa karegera basa torarama nei ipapo saka hama dziri kudzenedza kafa asi izvozvi isusu vapenyu tiripo tinenge tichida kufanira kuteedzera mutemo wacho unodiwa utsanana iwowo nezvese zviri kudiwa nekubayirwa majekiseni pajekiseni rekutanga asi zvakanzi panodikana rechiti saka ndorandira kuzoenda konzwa kuti
ndakamirira studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid 19 munyika uye vamwe vanhu makumi mashanu nevatatu 53 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevaviri 4662 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid 19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi mana 132,540 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid 19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nechimwe zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 3,251,466 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane gumi nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatatu 2,517,653 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid 19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Munewsday, ofisi ya High Commissioner for Human Rights Commission inokoka vane chekuita nezvakafambirwa nenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe amai Alena Dohan kuti vazivise hofisi yavo kana vaine zvavanoda kutaura nenhumwa iyi. Nemusi wemuvhuro wapfuura hurumende yakabudisa gwaro rairatidza kuti amai Dohan vachangosangana nemakurukota ehurumende nevakuru vemapazi ayo kwete vemasangano akazvimiririra kana vemapato anopikisa. Munewsday makare umwe wevakuru vebato rinopikisa muSouth Africa vamusi Maimane vaudza SADC kuti ipindire mune zviri kuitika muZimbabwe mushure mokurwisa kwakaitwa mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Nepenyuro yeZBC inoti panochirwa kuti vana vechikoro vazhinji pachikoro cheNashville muGweru vanofungidzirwa kuva vakabatwa nechirwere checovid 19. Nepenyuro iyi inoti varairidzi vari kuvanza nyaya iyi asi mutungamiri weprogressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vauda Studio 7 kuti hurumende yakadzika mutemo wekuti hapana murairidzi anofanirwa kutaura pamusoro pezviri kuitika muzvikoro maererano nechirwere ichi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hapo ndabata muromo mukomana ati na message anoverengwa ndesi MVC sezana averengwa pana mukomadzonga avafuri na ODN vazviselecta kuti inde MVC indere zano PF ma ODN anotopinda akawanda nokunesa audio every day but igotadza kuverengwa saka izvokuti kwai kuselecta kana kudii no ndabata futi muromo vamonzora vamonzora ari kuti izvoni ma election inga kanzurwe mune shuwa shuwa mwenzura ni shurukiti kama Zimbabwe na Ameri Zimbabwe mwenye kutu ma election inga kanzurwe shurukiti kama siku shuona mwudu watu mnanga kwa haramba alipa kati gara ndiji hizi shitampura imu chila ni wano wengi puwa mari na wa idi mchila ni mwurudze ni mwuribo mwakuni inga kanzurwe pavita se matampura shurukiti kechiri kushuira kuona mwana wako asigeza achinda wachikuru chache chesho tiri kunze kwenye kashishandira wana asi muri pakuti ma election inga kanzurwe nokuda kwe mwezo ndiye imi ndai mari makanyarara
rode hurumende yedu yatirerutsira pakuti muno muSouth Africa ndidi ne Zimbabwe embassy iri muno takwanisa kuti vanhu timhanye tichienda kuZimbabwe embassy ikoko yatigadzirira yati kuti tikwanise kuona magwaro edu ekufambisa tiri muno muSouth Africa like tikaenda kuembassy then votiendeserwa maforms edu then mapepa edu magwaro edu tichaonerawo kuZimbabwe embassy maybe zvingabatsira nekuti vana veZimbabwe vatambura vari muno muSouth Africa nenyaya yekuti vari kutsvagawo mapepa ekufambisa.
Pa Studio 7 inoitwa Obed ndiri kusouth Africa kupera ndoo nyaya inotaurwa wana vamonzora navakomichi vavo hatozviziva kuti chokwadi chinongoripo vari kungorwa nebato reMDC Alliance kuri uraya chete havangagoni kutaura zvedialogu monzora asati amboinda muelection akahwina hakuna munhu omuziva munhu unongoziva mapasi rese rino ndichamisa saka izvezvo hapana zvamogara zvinozviziva zvinongovapo one mabyelection vakamisa kino vari kuda kumisa futi maelection isi chitambura rigere mudombe vachingotaura gaero kugaero kwanita gaero kuipi vasingazikamwe ndiani unovaziva vana komichi vavo vaingozikamwa vachina vachamisa vakakona vakanita utengesi hwavo vari kubato rwezanu PF tozviziva vaita utengesi vachigutsa matumbo avo zvose zvavangotaurawo seava manyepo awa ekuda kufikisa chamisa chete tinozviziva.
Hoka huori hunobudiswa nohunofumurwa muzanu PF nhaye wehama yangu sandawana chinge churu chitaura katinzwe unotiwo kudini nazvo kana uri munhu unofarira jikerere uri munhu unofarira zvakanaka taura ka unoti kudini uori unoitika unobuditsiwa unoitwa navakuru vakuru muhurumende taura katinzwe nokutika nyaya haisiri pakutukana kana pakutsoropodza zanu PF kana pakutsoropodza MDC MDCT kana MDC Alliance inyaya yokuudzana chokwadi kwete nhau dzinoshandukurwa sehembe dzichitaurwa kusere kwadzo dzichisiyiwa zvaitika.
Mangwanani paStudio 7 ini ndinonzi Comrade One Way Chimurenga ndiri kuno kuJoburg. Munhu wese ari kuti ngaapinde mukomana ngaapinde tarirai mapurisa mupurisa uyo kumandharuweni ari kuti ngaapinde mukomana kana masoja izvo ari kuti ngaapinde zvinhu zvakaoma saka munhu wese ari kuti zvinhu zvakaoma ngaachipinda mukomana asi tiri kuti vari kuno kuna vajoburg nenzvimbo dzose dziri muno mujoburg ana Durban Cape Town Botswana dzokerai munorejesta kuvhota kudai musiwo kupedzisira musiwo kuvhota muchiputisa munhu muchipinza mukomana saa mukomana tiri kuti ngaapinde haga nokuti pana purezidendi kumangagwa zvaramba vakonewa.
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Kunyange hazvo hurumende yeCuba ichivambunyikidza zvakaipisisa vanorwira kodzero dzevanhu muCuba vakazvipira kusunungura nyika iyi kubva muhudzvanyiriri. Kubva musi wa 11 chikunguru zviuru nezviuru zvevanhu mumaguta emuCuba anopfuura 12 vakapinda mumigwagwa murunyararo vachida kodzero dzavo nerusununguko rwavo. Asi mauto nemapurisa eCuba akavarwisa akamisa kuratidzira uku uye akasunga mazana nemazana evanhu vakange vaungana vachiratidzira murunyararo. Vazhinji vairatidzira pamwe nevanorwira kodzero dzavanhu vakasungwa vakaendeswa kujeri mushure mukutongwa nenzira isina kururama. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCubalex rinoti kubva muna Gunyana vanhu vanoita chiuru nemakumi matanhatu nevasere kusanganisa vana vasati vabva zera vakavharirwa mumajeri. Vamwe vakabuda musungwa uhu vanotaura pamusoro pekurohwa, vamwe vasingabvumidzwi kutaura nevanhu uye vamwe vakangovharirwa pasina mhosva dzavakapomerwa. Vachuchusi vehurumende vanoda kuti wese akasungirwa kuratidzira murunyararo uku avharirwe mumajeri kwemakore ari pakati pematanhatu negumi nemaviri. Mugwaro ravakatumira kusangano reUnited Nations, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakasimbisa kuti vanhu nehurumende dzose pasi pano vanosungirwa kuchengetedza kodzero dzevanhu vose, vachiti zvinokosha kuti vanhu vose pasi pano vashore kudzvanyirirwa kwevanhu nekusungwa kwevanoratidzira muCuba uye kuti varwire kusunungurwa kweavo vakavharirwa mumajeri vasina mhosva dzavakapara, pamwe chete nokutsigira chido chevanhu veCuba kuti vasarudze voga ramangwana ravo. VaBlinken vanokurudzira hurumende yeCuba, iyo irivo nhengo yekanzuro yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu, kuti isimudzire kodzero dzevanhu nekupa vanhu veCuba rusununguko sezviri mugwaro rekodzero dzevanhu reUniversal Declaration on Human Rights. VaBlinken vanoti vanhu veCuba vanofanirwa kupiwa mukana wekusununguka kuita zvavanoda vachitaura zvido zvavo vasingatyi kumbunyikidzwa kana kusungwa. America inoti icharamba ichitsigira vanhu veCuba pamwe nekuona kuti Cuba inorangwa pose painotyora kodzero dzevanhu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Janonoka Wande weStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reCross Border Traders Association of Zimbabwe rinoti mari yemutero yave kubhadhariswa kudivi reZimbabwe uye vamwe vatyairi vave kutadza kumira pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa. Sangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinokurudzira hurumende kuti ione kuti nyaya dzeuhori dzose dzibatwe zvakanaka pakuongororwa nokuferefetwa kwadzo kubva pekutanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moshera zvakanaka.